Mufananidzo 10. Jobho munguva yokuchema. Jobho 1 ndima 13 kusvika ndima 22. Mufananidzo uyu unoratidza zuva rokusuwa kukuru kuna Jobho. Varanda vake vakauya kwaari nenhau dzakaipa kwazvo. Muranda wokutanga akauya achimhanya ndokusvikoudza Jobho kuti vavengi vakanga vauraya vamwe vavaranda vake uye vakanga vapamba mombe dzake dzose uye nembongoro. Asati apedza kutaura, mumwe muranda akasvika. Akati mheni yakanga yarova makwai navafudzi vamakwai. Vose vakanga vafa. Muranda wechitatu akauya ndokuudza Jobho kuti makororo akanga avarwisa ndokuvatorera ngamera dzake dzose. Mumwe muranda akauya nenhau dzakanga dzakaipisisa ndokuti vana venyu vakanga vari pamabiko pamwe chete. Pakare pemhopo huru yakavhuvhuta ikaparadza imba ndokubva vafira imomo vose. Anzwa izvi, Jobho akaveura musoro wake ndokuwira pasi nokusuwa. Akati, Jehovha akapa uye Jehovha atora. Zita raJehovha ngarirumbidzwe. Kunyange zvazvo zvinhu zvakaipa zvose izvi zvakaitika, Jobho haana kutadza nokupa Mwari mhosva.